Mumwe mubereki ane mwana ari kudzidza pakutama amai Joyce Matinyare vanoti mari yave kudikanwa inoita madhora chiuru chimwe chete nemazana mashanu yakawandisa uye vati vamwe vana vanga vasina kubhadhara vadzingwa.
So tichitanga kuwirirana vachiti vakupurajekta isu private school vari kuda 1.5 but initially vaimbo 1.5.
Amai Matinyare vanoti vave kutotengesa midziyo yemumba sezvo vasiri kuda kuendesa mwana wavo kune chimwe chikoro iye ave kuda kunyora bvunzo dzeA level.
Teiwanepo titotenga matv kana muchitenga totengesa but some of us we are stuck between Europe and that place nekuva mwana waapasi wotomubvisa now ndoyandomisa pane makonde with the prevailing situation.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mubereki vaThomas Mbewe. Mumwe mudzidzisi vaRosten Mutapa vanoti vaenda zvavo kubasa asi zvinhu zvakaoma sezvo hurumende isina kuzadzikisa zvayakavavimbisa.
Hongu zvikoro zvavhurwa nhasi uyezve varayiridzi vazhinji vadzokera kumabasa kunyange zvazvo zvakaoma nekuti chimiro chiripo ndechekuti vazhinji vedu mari dzemabhazi chaidzo dzokudzokera kumabasa hadzipo. Mari dzekutenga zvekudya zvavachanoshandisa vakamirira muhoro wavo mwedzi uno hadzipo, uyezve mari dzekubhadharira vana vavo school fees hadzipo.
Nyaya yekukwidzwa kwemari dzechikoro dziri kunetsa muzvikoro zvekuti vamwe vabereki vane vana vanodzidza pakutama vakatoendesa chikoro chavo kumatare edzimhosva yepamusoro kana kuti high court mushure mekunge chikoro ichi chafunga zvekuzvimiririra kana kuti privatization zvakaita kuti mari dzechikoro dzikwidzwe kubva pamadhora mazana matatu emadhora ekuamerica kusvika pamadhora chiuru nemazana mashanu kutanga kutoro yekutanga gore rino. Mukuru wesangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro kana kuti School Development Association vaBhani Manokore vati zvikoro hazvifaniri kukwidza mari pasina kutaurirana nevabereki. Izvi zvakatsinirwawo nemutauriri webazi rezvedzidzo vakaungana ndoro pavakati votaura neStudio 7.
Zvikoro zvavhurwa zvakanaka chaizvo. Tiri kunzwa kufara chaiko nekuti vana vakawanda vakwanisa kuenda kuchikoro uye varayiridzi vanga varimo muzvikoro vakamirira kutopa dzidzo yemhando yepamusorosoro. Hatina kuona kana kusangana nemhirizhonga. Vamwe vaberekiwo ndo vachiri kungomhanya mhanya vachiedza kutsvagawo nzvimbo, vamwe vachiunzwawo kuchikoro vachiita sei sei. Ndofunga kutodavira kuti panopera vhiki rino zvese zvinenge zvanyatsotsetseka. Vana vachinyatsodzidza zvakanyaka.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vanoti vamwe vadzidzisi zvikamu 50 kubva muzana havana kuenda kuchikoro sezvo vasina mari dzekufambisa, uye vana zvikamu 30 kubva muzana ndivo vaenda kuchikoro nhasi.
Zvikoro zvakundikana kuvhura shure mekunge varayiridzi nevana vakundikana vese kunge varipo tichita zvamaprofits ayo anga asina kuafektwa necyclone yange yakapiwa warning. Tichitarisa 8 acho mamwe asiri manyikalendi nemasvingo taona lena attendance iri very low kusvikira vana vanosvika kuma 30% ariyo vaatenda kune chimwe chikoro, asi varayiridzi vazhinji vakundikana kuenda pachikoro. Zvikoro zvatataura kana paenda vana zivati varayiridzi 17.
Kunyange hurumende kuburikidza nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa yakavimbisa gore rapera kuti vana vachaenda kuchikoro pachena gore rino, izvi hazvisi kuitika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti hapana nyaya yekuti chikoro mahara sezvo hurumende ichizongokwidza mari dzemitero kuti ikwanise kuwana mari iyi.
Chokutangisisa panyaya yefree education apa zvakakosha kuti tijekese kuti pachokwadi chaipo hapana chinonzi free education nekuti even makati mwana wese weprimary ngaaende kuchikoro asingabhadhari mafees. It means pane maexpenses anenge ari incurred and maexpenses eyayo anozongoda kunge achibhadharwa. anozobhadhara kazhinji ma taxpayer ndo anobhadhara kuti hurumende inopedzisira yakwidza mataxes.
Hatina kunzwa divi rehurumende panyaya yemamiriro anga akaita zvinhu muzvikoro sezvo vandoro vati vanga vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.